vaibva gurukotere zvematunhu vasezi yakasukuere vamiswa pamberi pedare ramajesuiti muHarare nhasi uko kwavapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso madhora mazana matatu pamhosva yavari kupomerwa yekubuda munyika zvisiri pamutemo panguva yakapindira masoja mune zvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaibva mutungamiriri wenyika varobert mugabe vasiye basa zvichakadai vamakomborero haruzivishe avo vaibva mumwe wevatungamiriri vesangano rinomirira vadzidzi rezinasu vaudza studio 7 kuti hurumende yava munangagwa iri kushandisa mutemo zvetsvete vaharuzivishe vanoti vamunangagwa pachavo munhu anofanirawo kumiswa pamberi pedare sezvo vakabuda pachena voga kuti vakabuda munyika zvisiri pamutemo pavakadzingwa basa navamugabe
izvi zvinoratidza kuti muzimbabwe zvinhu hazvisati zvachinja zvinhu zvakangofanana mutemo uri kushandisiwa nekumbunyikidza avo vanenge vane maonero akasiyana nevari kutonga nyika vana vamunangagwa neami vamunangagwa munhu watinoziva tose kuti vakabudawo munyika zvisiri pamutemo asi havasi kutongwa futi nemutemo iyoyo vamunangagwa munhu mazuva apfuura mashumashuma awa vaitozvipembedza vachitini ndini munhu mukuru anobuda nenzira dzisiri pamutemo munyika musingabatwi asi neevidhensi iyoyo yavaita umbowo kutoti mukashandisa mukoti vanofanirwa kunge vachitotongwa vachipiwa mutongo wekupiwa vamwe avo asi havana kusungwa ava vari kusungwa vana vakasukuwere nevamwe vanhu vari kumbunyikidzwa nekuti vane monero wezvematongero enyika vakasiyana namunangagwa
zvichakadai vakasukuwere avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vakatarisirwa kudzoka kudare musi wa 11 chikumi apo pachatanga kutongwa kwemhosva yavari kupomerwa iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.